hongu vatangira vasvika pamuzinda panga paine mazana akazanira nevanhu vanga vachivachingamidza hare yose ikamira kuti ndii mapurisa akatozoya akatandanisa vanhu vavaida kungoona mutungamiri wavo wenyika achitanga basa vakatanga basa nhasi vacheya executive meeting national executive yapedza kuchiita izvozvo yaakupinda munational council meeting irira kudiscasa matambudziko ari kusangana nenyika nepakamatata pasvika nyika yezimbabwe sahongu vatangira vari pano pahavest house vatanga basa vari kucheya mamiting maviri emaoganzi maviri anokosha emusangano anoti national executive national council
tiri kunzwawo kuti vambotaura nevanhu vanga vachiti kudii
ha vangoti kuti vanhu vatirambei takashinga strabo iri kuendera kumberi hatirambei takashinga ndo mashoko mashoma chete vangotaura nevanhu
saka vari kuratidza kuti vakasimba havo
vakasimba chaizvo mwana achaita press conference vachiedza kutaura mamiting maviri aya bose executiveasvika kusvika kumanheru chaiko vachaita press conference vachitaura kuti matarero anokosha emusangano iwayo awirana kuti musangano uchaita sei